Inini ndiri Marvelous Msanganya huye ndichiti hei ino misoro yena udzedu dzanhasi chitatu gumi guru 16/2019. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanovandudza mashandiro evatevedzeri vavo vatatu vanoti vaWalshman Nyube avo vachange vachiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Amai Lynette Karenyi Kore avo vachange vachiona nezvemabasa eparamende nemuzinda webasa. Uye vatendai biti avo vachange vachiona nezvinomirirwa nebato pamwe nekutongwa kwematunhu nemaguta. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinosvitsa magwaro aro kuHealth Services Board richikurudzira kuti paumbwe Medical Council Apex iyo ichange ichibata nyaya dzemadhokotera chete. Vanoita zvekutora nhau vanokurudzira kuti bhiri remutemo weZimbabwe Media Council ringe richiteedza kodzero dzemutori wenhau semushandi uye kuti paumbwe homwe ichabatsira masangano enhau anenge achitatarika. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwanira vanhu chikafu chakakwana panguva iyo veruzhinji munyika vakatarisana nenzara inotyisa munyika. Sangano reZimbabwe Diaspora Foundation rinoparura urongwa hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichinge zvichida rubatsiro. Chikwata cheZimbabwe Netball chonanga kuSouth Africa kumakwikwi e-2019 Africa Netball Championships. Muchirongwa cheLive Talk na8pm paDiaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.